Inini ndakamirira National Arts Council of Zimbabwe vabiki vechirongwa chemanama awards. Tongozivisa ruzhinji kuti manama awards aswedera ariko musi wa 1 March. Kazhinji kacho tinomaunzo maita kupera kwaFebruary nazimazira tinoita February wedu ane mazuva mashoma saka musi wa 1 March munenge muchitapirirwa nemanama awards ende rwendo runoti kumaitira muHarare gore rapera tikanga tichikublawayo saka nguva yese iyi vabiki vedu vakanga vachihwerengedza kuti vaone kuti vakaita humhizha muna 2024 vakabudisa mabasa akanaka ndivanani next week musi wa 12 ndipo pachange tichiparura kuti vakasarudzwa makategori dzakasiyana siyana vachange vachizowana mubayiro musi wemanama awards ndivanani
veruzhinji votarisira zvipi
so ruzhinji rwezimbabwe moramba makagadzirira muchiteya and kubva musi wa 12 iwoyo tichazenge takukumbira kuti vanhu vavhotere their people's choice award inova ndiyo award inosarudzwa neveruzhinji mamwe ese anenge akasarudzwa nemaadjudicators vane unyanzvi hwekuhwerengedza makategori dzakasiyana siyana
gore rakapera takaona mafambiro azvakaita gore rino pane zvitsva here zvamuchakanda muzvidobidobi
aiwa zvidobidobi zviripo zvakaoma muchaona kuti pane vari kutandadza vanhu pausiku hwemanama ipapo pakawanda vaimbi vechidiki vari kusimukira asi vachange vachiita zvinhu zvinoshamisa chaizvo nokuti tichida kuti vaite mabasa ari kuratidzawo kuti vari kukura and indastry yedu sezimbabwe iri kukura zvekare
vechidiki vari kuuya muarts umu vaine zvavanoita nezvavanogona zvechimanje manje zvakasiyana siyana vari kuwanawo mikana papi muzvirongwa zvamuri kuita izvo
tine maawards atakawedzerawo mashoma shoma especially kuma special awards kuti kune vamwe vanhu vekuti hatigoni kuvati vakwikwidze asi vanodawo kurangarirwa kuti vakaita mabasa makuru muarts industry saka tinoti kune zvitsva zvakati wandei kuti vanhu vatarisire musi wa 1 March
ndichipedzisira zvangu vechidiki kunyanyanyanya vari muindastry umu vanenge vachiti vanhu vanoitirwa mafevha vamwe vachihwiniswa vasingafanirwi vamwe vachinyimwa vanofanirwa zvinofamba sei pakuhwerengedza kunenge kuchiitwa uku
zvazvinoita zvinotanga nekuti mabasa anohwerengedzwa mabasa eau vanenge vaunza voti inini ndinoda kukwikwidza mumakwikwi enama aya vazhinji vedu vari kuita mukurumbira vamwe vacho havasi kuunza mabasa avo kuti aiswe pakuverengedza ndo pamwe panotangira dambudziko rekuti pamwe umwe munhu anenge achitarisirwa unzi dei ari apinda pamwe iye wacho haana kubasa rake kechipiri tinotora vana mazvikokota vezvebhoka iroro zvakafanana nekana kuri kuimba kana kunyora mabhuku ndivo vanouya voona voteerera zvavanoteerera zvavanotarisa zvimwe zvacho zvinenge zvisiri zvinhu zvinotariswa nevamwe vanhu vese kuti chinzi chinhu chakanaka totora mukana pamwe wedzimbo chimbo chinogona kunge chichinakidza asi pamwe vhidhiyo yacho haisi kunyatsobata twese twaitarisirwa kubva kumacostume design kubva kustory line saka zvinhu zvekuti veruzhinji vanogona kusazvinzwisisa asi vana mazvikokota vanenge vachizvinzwisisa
aiwa ndinokutendai zvikuru chitivharirai neshoko ramunosiyira mhuri yezimbabwe
mhuri yezimbabwe tikungoramba muchitsigira manama awards gore rino iri takawana vanhu vakatumira mabasa avo vanosvika 2600 vaita kuti vapindewo mumakwikwi enama iwayaya and iko zvino izvi panga pachiitwa people's choice awards and tiri kuona mhuri yezimbabwe vari kubata nesu zvakanyanya iko zvino tinongoti rambai makateya nzeve musi wa 1 March tinakidzwe tese tichipemberera veumhizha hwemaoko vachange vachirangarirwa musi uyu maita basa.